zviri kuitika muZimbabwe zvekorera izvizvi, vanhu vanofanira kunzwisisa kuti chirwere ichichi hachisi chekutamba nacho, ndo chinhu chikuru. Masemaziviro andiri kuita iko zvino izvi ndezvekuti tatova nevanhu vanodarika 20 vashaya nekuda kwechirwere ichi, and zviri kunzi vanhu vanodarika 2000 vaisuspectwa kuti vanga vanacho chirwere ichi. And kuri kunzi vanhu vari parisk vari muHarare vari more than 2 million. Saka hachisi chirwere chekutamba nacho, nekuti even semazivo andiri kuita strain iripo izvezvi yechirwere chekorera ichichi haisi kurapika nemadrugs atinoti first line of defense, ciprofloxacin necefixime. Ndo anotanga kupiwa munhu achisvika ane korera, opiwa iwayo, but matesti akaitwa anoratidza kuti haasi kushanda iwayo. And rimwe drug rinofanira kunge richizoshandiswa rinonzi azithromycin harisi kuwanika rimwe muZimbabwe, saka hachisi chirwere chekutamba nacho.
Munoona sekuti hurumende iri kuita zvakakwana here kugadzirisa nyaya iyi uye zvekudzivirira chirwere ichi?
Maonero andinozviita inini ndeyekuti takarivarwa sevanhu veZimbabwe. Hurumende iri kuti iyo vakatanga kususpekta zvinhu izvi muna September, handisika vachitanga kususpekta muna September ya 2017, ndo pavakatanga kususpekta kuti kunenge kune chirwere ichi chiri kuda kuitika ichi. Asi pane zvinhu zvakawanda zvavaifanira kunge vakaita pakati apa zvaigona kuti tisasvika patiri nhasi. Asi ndiri kunzwa hangu kuti vakati ivo kwava ne-state of emergency yavakaita mazuva achangopfuura aya. Asi maonero angu ndeyekuti pane zvakawanda zviri kufanira kuitwa nechimbi chimbi kuitira kuti maresources ave panzvimbo, matreatment places ange aripo, and nekuona kuti information iri kufamba kuenda muvanhu. Nekuti kana tichiti isusu madrug aya ekuti anga haasi kukwanisa kurapa vanhu, taakufanira kushimeka shuwa kuti vasati vava nechirwere chacho havachiite. Ndo pari more important ipapo, and hurumende inofanira kunge yakutotanga kuona kuti zvinhu zvakaita sekuti mavhenda, kufamba kwevanhu, mafurutsa ari kungotengeswa panzvimbo ichi hazvichafaniri kunge zvichingoitwa njenjenje. Asi handisi kuziva hangu kuti ndo mafambiro azviri kuita here, nekuti semanzwi angu vanhu vachiri kungoita zvavanoda.
Tinonza zvakare kuti imimiwo muri kuedza nepamunogona napo naparutivi kubatsira munyaya yekorera iyi, chii chamuri kuita?
So zvatakangoita ndezvokuti isusu tine hama dziri kumusha, inini kuno kwandiri ndiri kuno kuAmerica, ndino mvura inobuda patepi apo, kana kuti ndokwanisa kutenga, handina kana zvandiri kufunga pamusoro pezvo. Zvinhu zvokuti kana ndava kufunga zvinoda kuona kuti saka mwana wamai vangu ari kumusha anotanga afunga kuti ndiri kumwa mvura ndinowana kuti zviri kunzizvo mumugodhi mune korera, mune typhoid futi. Saka zvakaita kuti inini wacho ndifunge kuti oraiti ndiri kuno, chii chatingakwanisa kuitawo nevamwe vese vari kuno kuti tikwanise kubatsira? Tinoona kuti no, chekutanga vanhu vanoda mvura. Takatanga kufonawo kuZimbabwe kuti titaura nemakambani akasiyana siyana vanogadzira mvura. Vamwe vaititi ano isusu tinokwanisa kukupai mvura, asi zvekutakurisa chii? Ndo pasina. Saka tikati no, saka isusu ngatichitsvagaiwo mutoita konde konde, tikawana mabhauza patinopiwa mvura iya yemahara todini, tonosvika tichisa mvura kuvanhu, tovapawo nemapirisi ayanonzi sodium hypochloride kana kuti jiki, yekuti kana mukaitwa madhropu I think 12 mu5 liters inouraya korera imomo, then people vanokwanisa kuzonwa mvura iri nani even pakuwacha kana kudii. Saka ndo zvatiri kuedza kuita, kuti tinoita konde konde pagofundme apa towana maresources atinokwanisa kuzoitisa kuti titewo response, especially kuvarombo vakanyanya vari muZimbabwe varimo, vanenge vari kunzvimbo dziya dzokuti vazhinji vanenge vachingotarisa kuti iri ndo patiri kuda kubata ikoko.
Vanhu vari kudayira here? Vari kuita zvamuri kukumbira?
Takatanga nezuro, saka takatanga nezuro isusu tageti yedu ndeyekuti tikakwanisawo kusvika kana pa $10,000 tinenge taita zviri nani in the next I think the next 5 or 6 days. Saka iko zvine zvima hours ataita watingati pamutana about 19 hours taita about $300. Imari haina kunyanya kuwanda kusvika patiri kuda asi 3%. Saka tiri kuti isusu tikakwanisa kuramba tichitaura kuvanhu zvatiri kuita vanhu vakationawo kuti shuwari vanokwanisawo kubatsira then tinokwanisa kuramba tichireiza. Saka maonero angu ndekuti vanhu vari kuita vachinzwa vachiona vachinzwisisa kuti hazvichisiri zvinhu zvekutamba nazvo izvizvi. Saka ndinofungidzira kuti vachanyatsorespond.